Gweta rinomirira vanhu ava rekudhonza Nkomo and Mutangi Attorneys vaMoses Nkomo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamuhadhi zvekumbunyikidza vanhu ava uye kuvabvisa panzvimbo yavakagara hazvisi pamutemo. VaNkomo vatiwo vari mubishi kugadzira matsamba ekuendesa vamasuka kudare repamusoro reHigh Court.
Izvezvi tiri kugadzira mapepa okukwidza minister weLands kuti zvaari kuita kupa vamwe vanhu matsamba. Isu takamunyerera tsamba kubva kuna 2018 matsamba acho tinawo kuna 2017, 2018 na 2021. Ipai vagari ava mapepa okuti vagari zviri pamutemo, izvozvo hasati zvaitika. Asi kwakuya vamwe vanhu vane ukama nevari mune zvematongerwo enyika ndovari kuuya nemapepa.
Mutungamiriri wevagari vepamanzou vaDenboy Chaparadza vanoti vamuhadhi vari kushanda nemapurisa kuvashungurudza.
Tiri kunyanya kushungurudzwa navamafinyandira muhadhi wakuti inini ndini ndava nekodzero yokushanda. Kana tikada kuti tigare pasi tichionesana nevamwe, wari kubva wadana porisi.
Mumwe mugari wepapurazi iri amai Tapi wakatsamudanga vaudzawo Studio 7 kuti mwana wavo mukomana ane makore 15 akasungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuti ainge afushira makomba ewaya ari kucherwa navamuhadhi papurazi iri.
Shuwa mwana akakandwa mukati akaswera arimo vachimushungudza vachimusungirira kunhengino cheni vachimurova vachimubvusira kuti ataure pamwe waifungidza kuti achachinja statement kusvikira gweta redu razouya ndorikazoita kuti mwana abude.
Vanhu ava vanotiwo zvipfuwo zvavo zvakaita semombe zviri kutorwa zvichiurayiwa senzira yekuvarwadzisa kuti vabude mupurazi iri. Amai Tendai Mazhara vanoti kubva pakutanga kwegore rino varasikirwa nemombe dzinosvika 5 idzo dzakaurayirwa muwaya yakaiswa navamuhadhi.
Takatorerwa mombe dzinokwana kuita 5 mudanga, madhonza maviri ane hadzi nhatu dzine mazamu, ndobva dzanourayirwa muwaya mavari kukomberedza imomo.
Kunetsana pakati pavamuhadhi nevagari vekumanzou kwakatanga gore rapera mushure mekunge gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vapa vamuhadhi tsamba yekugara nekurima papurazi iri. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kuna vamasuka navamuhadhi sezvo vose vange vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi gweta ravamuhadhi vaTimon Tabana vaudza Studio 7 kuti vagari vemumanzou ava havana mvumo yekugara papurazi iri.
Ngavakupei order yacho ya 2017 inorelate to them. They don't have that order. Muhadhi ane permit yakaishwa na minister of land. Ndiwe ari kushandisa kungobvisa nwaivaya vanhu. Saka ungati iwe usina offer letter woti kune munhu ane offer letter hanzi iwewe ndisiye ndiripo kana ndipo mugari hazitombanyanyi kuda losi.
Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa wedunhu reMashonaland Central Inspector Milton Mundembe vati hofisi yavo haisi kuziva nezvenyaya iyi. Magweta ari kufambisa nyaya kubva kumativi ese atenda kuti vanhu vari kusungwa uye vamwe vavo vakatomiswa pamberi pedare remagistrate kuconcession kumazoe. VaMundembe vakurudzirawo vagari ava kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuhofisi yavo.
I'm not aware ane zveiyoyo yekuuya mutaura yekuanotifamu iyoyo. Kunorwa tindakana any complain maybe mukati warifeya kuti ngavauye kuofisi yangu ndisinoyo tinotambira macomplains ese eprovinsi. Pei nhamba dzangu vauye vanhu ivovaya.
Papurazi apa pane vanhu vanosvika 300. Purazi remanzou raimbochengeterwa mhuka risati ratorwa nechisimba nevatsigiri veZANU PF kumakore ekuma2000 munguva yehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 mumazoe, ndini Costa Nkomo.